Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera chikumi 22/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaiswa kumauko eZimbabwe Prison and Correctional Service kusvika musi wemuvhuro.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure voramba vari muusungwa zvichiteera kukundikana kunzwikwa mudare redzimhosva kwenyaya yavari kupomerwa.
Izvozvo is unfortunate kuti pangoitwa blunder na Captain Redin Knowledge Msona. But otherwise, ndiri kuona tichienda mberi because haiwa Zimbabwe, we gave a good account of ourselves. Ndiri kuona Zimbabwe ichienda mberi.
Vatsigiri venhabvu vakawanda votarisira kubudirira kwechikwata chemawarriors mumakwikwi eAfrica Cup of Nations Group A. Uganda inokunda Democratic Republic of the Congo mumutambo wechipiri muGroup A watambirwa kuEgypt nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhosva iri kupomerwa mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure yatadza kunzwikwa mudare nhasi sezvo magwaro enyaya iri kupomerwa Masaraure ange asiri mudare. VaMasaraure vakasungwa nezuro kuwedza apo vakaenda kunozviratidza kumapurisa sezvakatarwa nemutongi wedare kuitira kuti mhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende itongwe vachibva kumba kwavo. Hurumende inonzi iri kuti vaMasaraure vakatyora chibvumirano chebheru ravakapuwa kubudikidza nekutadza kuzviratidza kumapurisa ekuwedza munguva dzakatarwa nedare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti zvakafamba sei sezvo vaMasaraure pachavo vakange vaenda kunozvipira kumapurisa. Asi Tabata Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights iro riri kumirira vaMasaraure vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi.
Hongu vaMasaraure vangu vachifanira kukumira pamberi pedare muzuva ranhasi kuti paongororwe nyaya yewarrant of arrest yakapiwa mapurisa kuti vavasunge. Warrant of arrest yakapiwa mapurisa nesu yechina 20 June 2019.
Vabhamu, ko imi seGweta riri kumirira vaMasaraure makanga maziviswa here nezvewarrant of arrest yamurikutizvo yakapiwa nematare nemusi wechina?
Kwete, takanga tisina kuziviswa nezvazvo. Warrant of arrest isu semaGweta tatozoionera mudare muzuva ranhasi. VaMasaraure havana kunge vaziviswa zvakare nezvayo. Vakatozonzwa nezuro musi wa21 June pavakaenda kunozviratidza kumapurisa senhiko yavakapiwa pavakanzi vatongwe vachibva kunze. Ndo pavakabva vasvika vakanzi hamuchakwanisi kudzokera kumba, hongu mauya makuzozviratidza takuonai, asi takapiwa warrant of arrest yekuti tikusungei. Ndo kutozoziva kwavakaita.
Changa chiri chikonzero chei chakaita kuti izvo warrant of arrest inge ichipiwa kuna vaMasaraure?
Ndo mubvunzo watada kuvunza dai zuva ranhasi kuti chii chakasakisa kuti warrant of arrest ipiwe. Ndo pazonzi nemutongi handisi kukwanisa kupindura mubvunzo iwoyo nekuti rekodhi ravaMasaraure rashayikwa mudare. Hanzi rinotozowanikwa nemuvhuro. Saka zvanzi tizodzoka nemuvhuro kuti tinzwisise kuti sei warrant of arrest yakapiwa.
Pamutemo chii chinofanirwa kuitwa kana mapurisa atadza kuburitsa magwaro ekusunga masaraure pamberi pematare.
Munhu wega kana sungwa panofanira kunge paine magwaro anoitwa anotsanangudza kuti sei munhu iye asungwa uye kuti nyake ifambiswe nenzira yakanaka. Kana magwaro iwayo asipo zvinenge zvoonetsa kuti nyacho yofambiswa sei nekuti panenge pasisina ruzivo rwekuti chambotsakisa kuti munhu wacho asungwe chii. Mutemo hautarisire kuti magwaro ashayikwe. Magwaro ane chekuita nekusununguka kwevanhu anofanira kugara akachengetedzwa nguva dzose, pasamboita kunzi pane chakati chisipo kana kuti chakati chashayikwa.
Pane matanhere here semagweta ari kumirira vamasaraure amungakwanisi kunge muchitorera mapurisa, nekuti mapurisa ndiwo akasunga munhu, ndiwo akagadzira doketi iri, asi vochienda kumatare vachitizvo doketi racho riri kushayikwa. Ndezvipi zvamuri kuita imi semagweta ari kumirira vamasaraure?
Apachashayikwa harisi doketi semapurisa. Mapurisa auya newarrant of arrest travel randiri kuti chazoriratidzwa mudare muzuva ranhasi. Changa chisipo pamberi pemutongi irekord rinofanira kuchengetedzwa nedare kana kuti naclerk of court. Sezvo taenda uri mugovera taudzwa kuti munhu anochengetedza panovharirwa marekodzi acho anga asipo uye anga asina kuziviswa kuti vamasaraure vachauya muzuva ranhasi, saka achazowanikwa nemhandi.
Saka izvi zviri kureva kuti zvivamasaraure vachange vari mumaoko emapurisa kudzamara musi wemuvhuro wasvika.
Vaiswa kumaoko eZimbabwe Prisons and Correctional Services kusvika musi wemuvhuro.
Muvhuro uyu ukasvika ndehapi matanhemi amuchange muchitora muchisvitsa kumatare edzimhosva kana kuti pamberi pemutongi wedare?
Chekutanga chatinoda kuti tizive nekuongorora inyaya yekuti zvakambofamba sei kuti warrant of arrest yacho ibvumirwe kuti ipiwe mapurisa kubva pako. Kana taziva izvozvo ndo zvichazotizivisa kuti mamwe matanhu atingatora ndeyati.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kumirira mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masarare vaJeremiah Bamu vachitaura vari parunare vari muHarare. Vachikairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemusouth Africa vanonzi vari kugara vakabatira hura mumaoko sezvo upenyu hwavo huri kuiswa panguva yakaoma nechikwata chezvizvarwa zvemusouth Africa icho chinonzi hachisi kufara nekutorerwa mabasa ekutyaira marori nezvizvarwa zvedzimwe nyika. Chikwata ichi chinonzi chiri kumisa vatyairi vose mumigwagwa chichida kuona kana vari vatyairi vezvizvarwa zvemusouth Africa. Vanenge vasiri zvizvarwa zvemusouth Africa vari kunzi vari kubva vatorerwa matraki avo kana kurwiswa. Tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika. VaMavhinga, dambudziko iri rakakura zvakadii?
Kuno kuSouth Africa vatyairi vemota hombe, matraks magonyeti vapinda dambudziko guru kwazvo rekuti kune boka revatyairi vemusouth Africa rinonzi ATDF, Association of All Truck Drivers Forum, riri kuramba zvachose kuti mutyairi wekunze ange achityaira mukati mesouth Africa. Vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kuvhiringidza nekumisa basa vatyairi vekunze. Vakatanga kuDurban vachitora mati edzimotokari vachibvunza zvikambi kana vakangona kuti chitambi ndechemunhu uri kunze chete votomutorera motokari. Nezuro nanhasi vanga vari kumupumalanga kune migodhi yakakura yemarasha kunotakurwa marasha ivhu nekongiri. Vanga vachiti kuwitbank nekuemelo vanomisa magonyeti ose zvavo anenge achipfuura vachibvunza kuti tipe chitambi chako sekutyaira. Vakaona chiri sekunze chingava chemuzimbabweni, munhu wekumozambique, kumalawi kana kuswaziland, kueswatini. Zvobva zvatoziburuka izvozvi, urove pasi ubve pano, kana kuti kutura zvawakatakura murori imomo ngazvikuturirwe murodzi pakare ipapo kuitira kuti hauchitadzi nemota dzichakwanisa kupfuura. Saka vakawanda nhasi kuwitbank vakuturiswa zvavanga vakatakura vakuturiswa marasha vakuturiswa ivhu jecha vakuturiswa matombo ebasa vachibva vapererwa motokari nemakii vachitorerwawo zvakare zvitambi zvava nemapaspoti
mapurisa vamavhinga mapurisa emusouth africa ari kubata sei nyaya iyi
mapurisa emusouth africa ari kurega zvachose vasvika pawitbank palebden mapurisa anga akateta maoko havana kupindira vamwe vanga vachitoseka vachiona zviri kuitika ndataura nemumwe mutsairi chizvarwa chekuzimbabwe akanditaurira kuti paaedza kumhanya mumaoko memapurisa mapurisa vamubvunza kuti ko iwe zvauri mubva kure uchadzokera rini kumusha kwako hatikwanise kukubatsira saka kumapurisa hakuna rubatsiro varidzi vematraki havanawo betsero yavainayo pane mumwe mutyairi zvakare wekuzimbabwe afonera varungu vake aaraisiitwa motokari pakati pemugwagwa ndatorerwa zvinhu zvose asi varungu chavangogona kuita chete kutora matanho ekuti vapore rori yavo vasingakwanisi kubatsira mushandi wavo saka idambudziko guru rekuti vamwe vashandi vekuzimbabwe vekuzambia vekumalawi vakutosiyiswa mabasa kunyange vaine zvitambi zvekuti vashande kunenge vaine mapepa akakwanda ekushanda musouth africa vari kusiyiswa nesinga kwekuti vari kunzi vabva kure
vamavhinga veruzhinji vangade kunzwa kuti pane vakuvadzwa here kana kuvavo vanhu varohwa kana kutorerwa zvinhu zvavanenge vainazvo muchiitiko chiri kuitika musouth africa ichi
muzuva ranhasi pane vatyairi vanodarika gumi vatorerwa makii vatorerwa zvinhu zvavo zvekushandisa mapepa vakatiza vakanzi mhanya tiza neupenyu hwako saka vazhinji vatiza vamwe vazofona vari mumasango vachitaura kuti hatisi kuziva kuti toita sei asi mumazuva apfuura kucape town nekudurban kune vamwe vakapfurwa vakatofa vamwe vakapisirwa mudzimotokari nekuti vanga vachibvunzudzi nachovaita ronzi ukaramba uri mumotokari ukasaburuka tinokupisiramo buda utize saka iko zvino vanhu vari kutya havachaziva zvekuita tinoda kuti tione kuti tobatsira sei nekuti mapurisa haasi kubatsira zvachose
vamavhinga sangano renyu imi rehuman rights watch imi ndimi mukuru waro kuchamhembe kweafrica muchigara zvakare musouth africa imomo ndeapi matanho amuri kutora sesangano rinomirira kodzero dzevanhu
chekutanga sesangano rehuman rights watch tiri kutsvakurudza nekutora umbowo hwese huripo hwezviri kuitika zvakaipa kuti tisvitse kuvatungamiri vemusouth africa varamaposa nemakurukota avo tivaonese kuti zvinokosha kuti mapurisa aite basa asunge vanhu vari kuita zvinhu zvakaipa kudai ndochekutanga chepiri kuti vachengetedze vatyairi nekuti vatyairi vemagonyeti vemarori makuru vanenge vachiyambuka kubva kusouth africa vachipinda muzimbabwe kuenda kudrc kutanzania kwese kwese vanofambira kuita basa ravo vakasununguka vasingasi chetatu tiri kuti isusu kune vane mapepa akakwana havafaniri kushungurudzwa zvachose vanofanira kuita mabasa avo vachichengetedzwa nemapurisa nemutemo wemusouth africa chechina chatiri kukurudzira ndechekuti kunezve vamwe vari kutyaira vasina mapepa akakwana tinoda kuti paonekwe nzira ingaitwa iri pamutemo yakajeka yekubatsira boka iroro revatyairi kwete nyaya yeuori kana kuti vanhuwo zvavo nesangano revatyairi vemusouth africa vanezvii atf votora mutemo kuisa mumaoko mavo vachipisa vanhu vachiuraya vanhu vachidhiridzira vanhu futi vari pabasa hazvifaniri kuitwa ngapashandiswe mutemo wenyika nyika yesouth africa ngairege kufunga kuti zvinhu izvi zvinongopera zvakadaro zvekuti zvinoita kuti zveupfumi zvemusouth africa zviparari zvachose vanofanira kuzviziva izvozvo
tinoteta vamavhinga nguva yedu ndiyo yaita shanje mukuru Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga vachitaura vari parunhare vari muSouth Africa. Kunyange hazvo chikwata chemaWarriors chakakundwa neEgypt nezuro mumutambo wekutanga wemumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Vakawanda vanoti Zimbabwe inokwanisa kuenda muchikamu chechipiri chemakwikwi aya kana ikakwanisa kukunda Democratic Republic of the Congo neUganda. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Vakaona mutambo uyu havasi kurwadzikana zvakanyanya nekurohwa kwemaWarriors. Asi kuti vari kutoyemura matambiro akaita vakomana ava avo vakapotsa vaita mangange neEgypt dai vakashandisa zvine hunyanzvi mikana yavaiwana. Kunze kwechibodzwa chakakandwa naMohammed Ahmed Ibrahim Hassan uyo anodaidzwa kunzi Treasure Guard, hapana zvakanyanya zvairatidza musiyano pazvikwata zviri izvi zvekuti vakaona mutambo uyu vave kutarisira mitambo yasara neUganda neDemocratic Republic of Congo vaine chivimbo chakasimba. Mumwe mucheveri wenhabvu vatitus goya vanoti vaive vasingatarisire kuti maWarriors angatambe sezvavakaita pamutambo uyu vachitivo kumberi kwechikwata ichi makundano aya kwakajeka.
That was a comfortable loss. Was it vanhu vaiti vaita down kuti taijikwa kana 5-0 kana chichi 1-0 nematambiro atakaita. I think tine tarisiro kumberi.
Kunyange mutambi ane mukurumbira muSouth Africa Teko Modise weMamelodi Sundowns uyo aive paterevhizheni achiongorora mutambo uyu akatiwo Zimbabwe yakaratidza kuti munhabvu hamusisina zvikwata zvinodaidzwa kunzi zvidiki. Mongororo wemutambo wenhabvu muZimbabwe Vafara Kambamura vanoti Zimbabwe yakaratidza Africa yose kuti ine tarenda renhabvu rakasimba zvikuru vachiti zvakaitika izvi zvakashamisa vakawanda.
Isuso is unfortunate kuti pangwe itwa blunder na captain wedu knowledge Msona. But otherwise ka ndikuona tichienda mberi because hai wa Zimbabwe we gave a good account of ourselves. Ndikuona Zimbabwe ichienda mberi.
Zimbabwe iri kusangana neUganda nechitatu vachizopedzisira mitambo yegungano regroup A nemutambo neDemocratic Republic of Congo nesondo. Asi mumwe muteveri wenhabvu muZimbabwe vaOliver Musongoro vanoti vachitarisa matambiro akaita chikwata ichi neEgypt Zimbabwe inokunda mumitambo yayo yasara mugroup A.
Aiwa Zimbabwe yakatamba ndakazongodyiwa zvedu but takutotarisira kuti tinogona kutokunda pamutambo ichatera mazuva ari kutera.
Zimbabwe ikawana mapoints mana kubva mumitambo iyi inokwanisa kuenderera mberi nemakundano aya munharaunda yechipiri. Asi vakambamura vanoti pane zvishoma zvinoda kugadziriswa kuti Zimbabwe ibudirire pamitambo yasara iyi.
Tikango gadzirisa padama touch-ups one or two dealing yedu yakati dhakwei ende kumberi kwedu hatifani kungoramba tichingorova mabhora mberi tichingoti mushekwa chaheda tikangogadzirisa ipapo pamberi ipapo chete. Aiwa Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe iri kuenda kune round.
Zimbabwe ine mumwe mukana zvekare wekuenderera mberi nekurwira mukombe sezvo vekaf vachatarisawo zvekare zvikwata zvichapedza zviri pachinhano chechitatu magungano ese asi zvine mapoints akawanda. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubva muna 1980 kobudirira kusvika munharaunda yechipiri yemakundano makuru enhabvu muAfrica aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muchipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Piwe Kachidza Mapfumo avo vanova ivo munyori. Tiri kutaura naamai Piwe Kachidza Mapfumo panguva iyo nyika yanga iri kurangarira zuva revapoteri pasi rose vhiki rapera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Piwe Kachidza Mapfumo, mukatitsananguro here nezvebhuku ramakanyora iri? Chii chakaita kuti munyore bhuku iri uyezve munogara kupi?
Ini ndinogara kuCalgary kuCanada. ndakauya kuno makore ati wande ndichigara kuno kuCanada zvangu. Bhuku rinonzi Township Girls iri rakanyorwa nemadzimai anokwana 31. Madzimai aya vainyora nemagariro aiitwa kusati kwaitwa independence yeZimbabwe, nyika isati yasunungurwa.
Muri kutaura imi kuti bhuku iri rakanyorwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakazvarwa vabereki vavo vari muhupoteri kune dzimwe nyika, nyatsotsanangurai kuti zvakafamba sei?
Vadzimai aya vazhinji vacho vakazvarwa kuma 1960 nekuma 1970. Vamwe vakazvarirwa muZimbabwe, vamwe vakazvarirwa kudzimwe nyika kwakune vabereki wavo. Asi kudzoka kwavakaita kuZimbabwe kwakaita kuti vasangane kumachikoro vachiendesa vana kuchikoro. Mumwe wavo akati, vasikana tadii kumbonyora nekukura kwatakaita kare kare zviya, nyika isati yasununguka. Vamwe vakati, mufunge isusu takange tazvarirwa kuEngland vabereki vedu vachiri kuchikoro. Tikazouya kuno kuZimbabwe kuma 1970 tikaona tauya kunyika yedu yevanhu vanhu vanotaura shona, magariro acho anga asiyana nezvatakange takura tichiita kupi kwatanga tiri uku. Saka waingotaurawo nekuona kwavaiita kusiyana kwakaita kwakupenyu makore iyayo nekuzopinda kwatakaita pakange pasunungurwa nyika kuti zvanga zvaita sei. Nekuti vazhinji vacho watova vanhu vamwe machiremba, vamwe maloya, vamwe vanyori venhau, zvakangosiyana siyana.
Chii chakaita kuti imi mufungo wokunyora nhoroondo yeupenyu hwenyu?
Zvataida kuita apa pakunyora mabhuku aya kuita kuti vanhu vasakanganwe kwatakabva, tisakanganwe magariro ataiita, tisakanganwe kuti zvanga zvakaita sei, ngekuti zvikarega kutaurwa ka vanhu vanokanganwa kuti zvanga zvakaita sei. Saka ndizvo zvatakapa kuti bhuku iri rinyorwe. Saka mumwe nemumwe ainyora zvaachiri kuyeuka paanga achikura, kuti zvikoro zvawaenda zvanga zvakaita sei, kumusha zvaiita sei kana wabva kumadhorobha ikoko nevabereki wavo wachienda kumusha kunoona ana mbuya zvanga zvakamira zvakaita sei. Nevamwe wacho wainyorawo nekuti zvanga zvakavaomera sei, ngekuti vamwe vangu vari vabereki vangu vaikwanisa kuvaendesa kuzvikoro zvevarungu zviya izvi. Asi zvanga zvakaoma zvekare ikoko, ngekuti vana ava vaikura vachitaura chivanhu vachigara kumatownship. Ndiyo nyaya yakapa kuti itwe kunzi Township Girls, ngekuti sekuziva kwatinoita kare kare ikako kuma 1970 ikoko nekuma 1960 ikoko hazvina basa kuti wanga uri chiremba, hazvina basa kuti wanga uri gweta, hazvina basa kuti wanga une basa rakaita sei. Kana yanguva yekugara waigara kupi? Kunogara vanhu vatema, ngekuti kwanga kune yainzi kalaba kana kuti segregation. Zvanga zvakamira zvakadai, ndomamiriro anga akaita upenyu wemakore.
Tipeiwo nhoroondo nezvamakasangana nazvo zvamakazowanikwa muchinyora mubhuku renyu iri Township Girls.
Inini nhoroondo yangu yakamira pakuti ndainyora kuti ndakanyora muTownship Girls, asi ndainyora kuti kukura kwandakaita kwaMutoko, ndakazvarirwa kwaMutoko inini. Vabereki wangu, baba wangu wakanga wane mabhizinesi kwaMutoko. Saka pandakakura paya, pandakazvarwa, ndikakuzotanga chikoro, ndakatanga chikoro maMuharare. Ndikagara kwemakore mairi, kwanga kune nyonga-nyonga yei, yekutongwa kwenyika makore yei kuma 1960 ikwako. Saka ndakazoguma ndaenda kuma mission schools, kunofunda kuma mission school kunyadire, ndokwandakaenda kuchikoro. Asi nhoroondo yangu inotaura kuti zvanga zvakaoma sei kwevanhu vanga vari wemakore iyayo, semunhu sababa wangu inini, kuti wakatanga business kwaMutoko kuma 1958. Makore iyayo zvanga zvisingatombofungirwa kuti munhu mutema angatange mabhizinesi ipapo. Zvekuti inini pandakazouya ikoko kuAmerica kuma 1975 ndo pandakabva kuZimbabwe, hondo yanga ichipisa zvokupisa zviyezvi. Ndapedza high school, vabereki wangu wakandiendesa kuyunivhesiti kuAmerica. Ndinozvitarisa ndichiona kuti vabereki vedu ka vanga vari vanhu vakashinga chaizvoizvo, ngekuti vanga vasina chikoro chakawandisisa chekuti vakaenda kumayunivhesiti. Vabereki wangu havana kuenda kumayunivhesiti kwese, asi munhu akatanga mabhizinesi 1958 nanhasi mabhizinesi iyoyo achiri kuitika kwa. Asi kuti ndifunga kuti takavapa kuti wagone kufunga kuti mwanasikana anogona kuendeswa kuchikoro achienda kusvika kuenda kuyunivhesiti, tinofanira kuzvikudza nekuzvitenda. Ngekuti even though iwo wanga wasina chikoro chakanyanya kuwanda chekuti wanga waenda kumayunivhesiti, asi ukaverenga mastori ese ari muTownship Girls unoona kuti vana nababa nana mai vese, nhoroondo dziri kutaurwa nevasikanawa vanga vachikudziridza chaizvo kuti chikoro ndochinofanira kuendeswa pamberi, hazvina basa kuti mwanakomana kana kuti mwanasikana. Saka izvozvo zvakandibata mwoyo wangu chaizvo kuti ndaifanira kunyorawo kuti vanotizive kuti zvaifamba sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Spiwe Kachiza Mapfumo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yezvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kumajeri takanangana nevasungwa. Tichitarisa mamiriro ezveupfumi munyika, ayo anonzi nevakawanda ari kuisawo vasungwa parumana nzombe sezvo vari kushayiwa mishonga, mbatya dzekupfeka nezvekudya. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vaEdson Chiota. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, vaChiota.
Tinotenda zvikuru maita zvenyu, makadii?
Aiwa, isitiri wapenyu, vaChiota. Nhasi tati timbotarisa matambudziko akatarisana nenyika kubata kwaari kuitawo vasungwa kumajeri uko nevamwe vari kubvawo kumajeri vanenge vasunungurwa. Zvinhu zvakamira sei, nokuti tiri kunzwa kuti kuoma kwezveupfumi kwasungawo kwese nekumajeri ikoko?
Ichokwadi, kuoma kwezveupfumi munyika medu hakusi kumajeri chete kana kuti munzira muri kufamba vanhu chete, asi pese pese upenyu hwangooma, zvekuti hauchanyatonzwisisa kuti pasina kuoma chaipo ndepapi. Saka dambudziko rekugerimange nderekuti vanhu vakachengetedzwa, vanhu vakapfuyiwa, vasingagone kudisaidha pache zvavo. Saka ndodambudziko guru ravanotanga kuita, nekuti havana chavanozvikwanisa kuti apa ndikambodyawo nzungu kana ndikambodya chakati. Asi dai kuri kuti nyika yeye kuti kare sezvaiita kare, zvekuti gweri rairima nzungu, rairima nyimo, rairima chii, zvaive zviri nani. Zvinove ndo diversification inove iri kukurukurwa nezvayo, kuti gweri ringazvibatsire sei, ringaite diversify sei kuti rikwanise kuchengetedza vasungwa. Zvimwe izvi gweri yakagona kurima chibage, asi manje chinononetsa ini zvakafanana nashuga, vana mafuta, nekuti havina kwavanokwanisa kuita nechibage kuti vawane mafuta pache zvavo, havana nemamesini. Saka ndo madambudziko ari kuzerie, nekuti havana mafuta akakwana, vanowanawo apo nepapa.
Tichitarisawo vasungwa vanenge vabuda kumajeri, vari kukwanisawo sei kupinda nekurarama muvanhu nematambudziko iwayo?
Hazvina kunyanya kureruka, asi jeri rakatora initiative yekuti ribeta jeri richienda kucorrectional. Tinovaidza riri kuedza kuti tidzidzise vanhu mucommunity kuti kana munhu uchamuita kucorrectional, hatina kumuitira kuti agozova netambudziko, asi tamuita kuti abatsirane necommunity, kuti community igokwanisawo painokwanisa, kana ichikwanisa kumupa basa, kana vachikwanisa kumuindirisiezera kuti aitewo basa rake, nekuti ndo zvinoreva correctional. Inhau inobvira kubva kumindset and physically.
Ko, masangano anopawo rubatsiro ari kupindirawo zvakadii mukubatsirawo kumajeri?
Ndo patiri kuwana dambudziko rekuti masangano anobatsira vanoita aya anonzi maprojects. Project haiende kwenguva huru, mashort term project yavanonzi atakupai mari yemanzi, takupai mari yetwelve months.
Aiwa, tinotenda Jongwa nechirongwa chako cheupenyu hwedu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paWW.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina nditungamiri ngomo achikupai nhau dzendebele. Thank you.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlazi mashumi amabili lambili kunhlangula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasijabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akalamehluko lohulumende kamgabe.
Uhulumende weZimbabwe uchothozwa nguhulumende weMelika kanye lenhlanganiswe International Labour Organization ngokuqhubeka esephula amalungelo ezisebenzi.
Ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe athi imali engaka yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye, kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende ababulala ibhodi ababulala ukuthwala nzima i-transport lokudla.
Ziyazisanda izisebenzi zikahulumende ezithi zizakhalala umsebenzi phezu kweholo ngeviki ezayo. Obe ngumeli wemangwe edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana obedingwa Mkuni ungcatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika selichotoze uhulumende weZimbabwe ngokuqhubeka ehlukuluza inkokheli yezisebenzi njalo linsolo igcizelelwe inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization i-ILO emhlanganweni wayo omkhulu ophele namuhla eGeneva. Embikweni obuqondane lokufikisa kwenhlanganiso ye-ILO iminyaka elikhulu yasungulwayo, umabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Mike Pompeo, uthe eleMelika likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluzwa kwenkokheli yezisebenzi nguhulumende weZANU-PF esebenzisa amasotsha lamapholisa. Umbiko kaPompeo lo uza ngesikhathi umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Atus, umnumzana uBed Masaraure, evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa izolo. UMasaraure wetheswa icala lokwehluleka ukuhlonipha imigoqo ayifakelwa inkantolo kolunye udaba olulogelu phambi kwenkundla. Umiso yemthethwandaba namuhla udaba lwakhe lwadluliselwa phambili ngoba amaphepha akhe abikwa ebengabonakali. UMasaraure uzaqhubeka esesitokisini njalo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo. Udaba lokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa luhlafunwe kabanzi emhlanganweni we-ILO eGeneva kwele Switzerland. Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zamazwe atshiyeneyo ezigoqela izikahulumende weZimbabwe kanye lenhlanganiso emela isebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Uhulumende weZimbabwe usoliwe kulumhlangano ngemva kokwalela inhlanganiso ye-ILO ukuthi ithumele iqula layo ukuyahlaziya indaba zamalungelo ezisebenzi eZimbabwe. Sixoxele omunye wabaphatheke emhlanganweni lo njalo engunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi eMelika phezu kokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi.
Ngemva kobudlwangudlwangu obenzakalayo obagenqula ke umbuso kamgabe kulandela ama-election angazange enziwe ngendlela enhle, sibone abangaphandle kwamazwe bengani nje bayavumelana lo hulumende okhona. Sabacebisa ukuthi akutshintsha ngalutho phakathi kwelizwe. kuyasijabulisa ukuthi okwamanje labo sebekubonile esasikutsho ukuthi uhulumende okhona akalamehluko lohulumende kamgabe nxa sokufika kundaba zokubamba laba abakhokhela inhlanganiso ezinjenge zama trade unions kumbe ezinye nje inhlanganiso ezingasebenzile lohulumende. Bevele sibatshela sibachasisela ukuthi siphakathi kwenkinga nxa sebekubonile labo njengoba abantu nje babotshwa suku zonke. Sibone abantu bebulawa ngemva kwama-election, sibone inkokheli ze-ZCTU zibotshwa ngo-October umnyaka odlulileyo, sabona abantu bebulawa ngo-January. Kusobala ke ukuthi ke nguhulumende ongananziyo ilungelo labantu.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezisebenzi zeZimbabwe lokungalandelwa kwemithetho ephathelane lezisebenzi ngohulumende weZimbabwe luphathwe njani khona ngapho eGeneva?
IZimbabwe ke ngelinye lamazwe amiswe phambi kweCommission of Application of Standards, singathi iCommittee ekhangela amazwe angananzi ilungelo lezisebenzi. Itholakale ke iZimbabwe kuyikuthi iyehlulekile ke ukunanza ama conventions eyawavumayo, yawasayinela, yathi izawalandela. Ama conventions avumela ke izisebenzi ukuthi zibuthane, zenza ama processions, zenza ama petitions. Njalo uhulumende weZimbabwe ke wayethembisile iminyaka edlulileyo ukuthi uza guqula ke imithetho enjengabo phosa, uza reforma ke kumbe guqule imithetho enjengama Labor Act, leminye nje imithetho ebamba uzulu nzima. Kwabonakala ke ukuthi iminyaka sidlule yabamunengi ke uhulumende weZimbabwe engakwenzanga lokho. So i-committee ke yasithi iZimbabwe kayivume phela ukuthi kuthunyelwe i-high level mission ibuye izokhangela ukuthi ukuyini okungabe kuhlupha ukuba iZimbabwe ingalandeli phela imithetho. Okusimangalisileyo ukuthi nje iZimbabwe iyalile phambi komhlaba ithi kayivumeli ukuthi kube le mission engabuya eZimbabwe. Kuyayangisa kwabaningi ukuthi ilizwe lilale ukuncediswa. Lifihlani nxa iZimbabwe isithi iyenza izinto ngomthetho ngendlela ebukekayo, iyesabane ukuthi kube le mission ke engavakatshela eZimbabwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU sixoxela eseGeneva kwele Switzerland. Ziyazisanda izisebenzi zikahulumende lezenhlangothi ezizimeleyo ezithi zizakhalala umsebenzi kuqala nje ngomvulo, zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukuziphilisa ngenxa yokudilika komnotho okuqhubekayo. Zithi njalo kumele zihlawulwe ngedola leMelika. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi kanye labasebenza emabhanga. Ukuhlaziya loludaba sixhume isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency lokho imali yeZimbabwe lesithi RTGS dollar. Ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto zikhwela zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili kuyashoda i-foreign currency eyiyo edingakalayo ukuthi amabhizinisi balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo iindleko zakhe, lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona le. Okwesine i-corruption, kube sokusithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithetho izihlonishwa ukuthi njalo lamalungelo abantu lalabo abalethe imali azahlonishwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hayi akuzukuyandawo kuzaphilela emoyeni, kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka, ukulwa lobugebengu kuyeneliseka, ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlutshwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.
Akhona yini amasalamusi angenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhalala umsebenzi lokho okuzayo?
Akula manyathelo angathatha angavimbela lokho. Nxa kungenzekanga kuleli viki elizayo kuzakwenzeka kwelinye elilandelayo, kwelinye elilandelayo, ngokuba isimo siya sisiba sibi kakhulu ukuthi akulandlela yokuthi abantu beZimbabwe bangokuvuma khona lokho. Layo uhulumende ngilethemba uyamangala ukuthi kungani abantu belokhu besiya emsebenzini, kungani abantu belokhu bengakhalali imisebenzi, kungani abantu bengagcwalanga imigwaqo kumbe bengahlalanga ekhaya. Uyamangala ukuthi kanti benze njani kukhona lokho. Akumangaliseke uhulumende nangabe abantu sebesibona siyakhalala imisebenzi asisayo ngokuba vele kulindele khona lokho. Angiboni ukuthi ulento angayenza phakathi kwalamalanga kusiyafika kuleli yaviki ngaphandle kokuthi mhlawumbe athembise imali kulezi zisebenzi zakhe athi imali engaka, yikho kungavimbela ukuthi batoyitoye. Kodwa laba abanye-ke abangaholiswa nguhulumende ababulaya ibhondi, ababulaya ukuthwala nzima i-transport lokudla, bazakhalala imisebenzi. Ngakho-ke angiboni ukuthi uhulumende angakuvimbela lokhu, isikhathi sakhona siyaphela kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association. Obe ngumeli wemangwe edale lephalamende njalo elilunga leZANU PF umnumzana obedingwa Mguni, yena obhubhe ngemva kokukhwehlela kabuhlungu esephalamende ngolwesibili, ubekiwe emzini wakhe emacingwane ePlumtree namuhla. Umguni ubikwa ebelomkhuhlane wechukela njalo ugijinyiselwe esibhedlela eHarare ngolwesibili ekhwehlela kakubi wahle watshona. Umguni utshiye abantwana abathathu lonkosikazi. Umguni uchazwe ngabantu abanengi abagoqela abeMDC njengomuntu obezithobile engelabandlululo. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugees Day kuliviki eleSouth Africa libhekane lomthwalo wabedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye abaphikisana lokulahlwa kwezicelo zabo zokuphephela kulelo lizwe. Iningi labo lingabeZimbabwe, kubika uBenedictine Nhlapo.
Ekhuluma ngesimo seziphephele kuphelele komnyaka odluleyo ka-2018, wasaphethe isikhundla somqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Thulani Mavuso uthe lolu gatsha luthole izicelo zokuphephela eziningi kakhulu kulalokhu obekukhangelelwe. Kuleli nane abedlula isilinganiso songamachumi ayisiyagalolunye ekhulwini 90% bayincitshwa imvumo yokuphephela. Yibo labo asebefike izinkulungwane ezilikhulu lengxenye bephikisana lokuncitshwa kwabo imvumo yokuphephela.
The problems that happen in that particularly in the region and obvious beyond the SADC region, there's been obvious
uhlupho lwezokuphephela kuleli lubangelwa yikuthi kulabantu abavela ndawo zonke abafika la bezodinga amadlelo aluhlaza bese becabanga ukwenza lokhu ngokuzithi bayiziphepheli ukuze bathole incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
UMavuso uthi umsebenzi ubadalela indleko enkulu kakhulu. Lolu gatsha seluze lwacela abohlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Human Rights Council ukuthi bancedise ukuqeda umsebenzi wokukhangela izicelo lezi. Ngomnyaka ka-2008 bebesedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili abebedinga ukuphephela kwela South Africa. iningi labo okungabe eZimbabwe ababebalekele udlakela lwezombusazwe ngomnyaka ophelileyo bebedlula inkulungwane ezingamachumi amabili abafike bevele emazweni atshiyeneyo ezwekazi le-Afrika. Kodwa-ke siphathamandla sebandla le-Democratic Alliance umnumzana Hanif Hussein uthi yonke ingxabangxoza esehlelweni lweziphepheli ibangelwa yilo ugatsha lweendaba zasekhaya.
I think the entire refugee and asylum system is failing in South Africa.
Ukwehluleka umsebenzi lenkohlakalo yezisebenzi zogatsha lwendawo zasekhaya sekwenze uhlelo lweziphepheli lwehluleke. Lokhu sekubangele ukuthi izinkulungwane zeziphepheli zingasayi ukuyadinga loba ukuyavuselela incwadi zokuphephela.
Are walking around in the country undocumented.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi usizi ukuthi basasebaneye ngabeZimbabwe abalokhu besiza kwele South Africa bezodinga amadlelo aluhlaza kodwa abagcina bezithola sekufanele bathole incwadi zokuphephela.
Babuya lapha bezodinga indlela zokuthi baziphilise nxa befika lapha eNingizimu Afrika bese beyadinga izincwadi zokuthi zibavumele bahlale okusemthethweni kutholakala ukuthi lezo zincwadi azikho ama work permit bese behamba ke besiya ke lapho okuthathwa khona izincwadi zeziphepheli ezingama asylum document besebenzise njengama permit ukuthi bathole imisebenzi.
Kanti ugcina ihlalo webandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wale South Africa umnumzana Thrasin Ndlovu uthi zinenge inhlupho ezihlangana leziphepheli kwele South Africa.
Uthola ukuthi banabantwana labantwana abakwazi ukuthola usizo kahle ey'kolweni ey'bhedlela esikhathini esiningi uma baya kulezo zikhungo kulezo ndawo lezo batshela ukuthi hhayi asikwazi ukunisiza ngoba ningaphathanga iy'mfanelo iy'ncwadi zakhona.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi uhlupho lwezokuphephela kwele South Africa alubangelwa ikuswelakala kwemithetho.
Siyathola ukuthi uhulumeni angaba nemithetho eqondileyo kodwa umkhandlu wezangaphakathi njalo umafeza iyahluleka kahlehle ukuthi isebenze nabantu ngendlela efaneleyo ngoba bona laba bantu okufuneka bayosizwa ngumkhandlu wezangaphakathi bayesaba nokuya nokulowo mkhandlu ngoba indlela abaphathwa ngayo nama befika lapho iyabahlukumeza. So abantu bokuza bahlukumezekile kakhulu.
Nyakenye ikomishini ezamalungelo kwele South Africa yathola ukuthi uhlupho olukhulu ukuthi kuthatha isikhathi eside abafuna ukuphephela laba bengakatholi impendulo yezicelo zabo. Banenge abathi ele South Africa ngelinye lamazwe amalutshwana alemithetho emihle kakhulu kwezokuphephela. Uhulumende uphakathi okwethula eminye imithetho yokungena lokuphuma elizweni. Lokhu kuza kwenza ihlelo esifana lolweziphephele lusebenze ngcono. Ubuningi babazodinga ukuphephela kwele South Africa sebudale uhlupho lodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zethesa abokuza laba umlando wokubathathela imisebenzi lokudala amacala. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Mhlapho.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe,
kweze maphandleni namuhla izakhamizi zeGwanda South zisemukele imali yeZimbabwe nxa zithengisa izifuyo zazo ngoba zisithi kayisathengi lutho. Izakhamizi lezi sezithatha inhlawulo ngemali yeMelika leSouth Africa kuphela. Kubika u-Albert Ncube.
Laloba umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ephethe sithi imali yakuleli lamandla lapho kugqathaniswa lerandi lakwele South Africa izakhamizi emaphandleni aseyamukela imali yakuleli lapho zithengisa izifuyo ezibalisa inkomo kanye lembuzi. Embuthanweni wokuthengisa izifuyo ogqotshwe kuviki edlulileyo eshowa yethakaliyawa izakhamizi besala kwamukela imali yakuleli ngoba zisitha yisathengi zifuna irand lase-South Africa kumbe idola lasemelika. Umnumzana Jairos Maupulo ngukhansila wethakaliyawa uthi ukubhidlika komnotho wakuleli sekudale ukuthi iningi lezakhamizi lithengise izifuyo ngemali yaphetsheya.
Bondi njengoba ibondi liyawa bali uyisa daily siyazama ukuthi sidinge foreign currency amarandi amapula iyusa.
Umnumzana Kefia Spand osuke esigabeni semsendami uthi abezitolo sebedulisa impahla kakhulu lapho uthenga ngemali yakuleli kuthi intengo yabi phansi ngemali yaphetsheya okudala ukuthi labo bathengise izifuyo ngemali yakwamanye amazwe.
Impahla bathi bazifuna ngamarandi, manje thina silamarandi ngoba imali esiyisebenzisayo ngamabhondi. Sisebenzisa amabhondi, so amarandi ma uthi ufuna ngebhondi bakutshela imali ephezulu. Ozobe kutshela ukuthi i-10 kg ye-rice $90 kodwa ngerandi bathi 120. Price yangikhona ngani iyalingana imali yangikhona ngani kungcono.
Unkosikazi Lois Ndlovu, isakhamuzi eThakaliyawa, uthi kungani ukuhle kwezulu sekudala ukutshabalala kwamadlelo njalo bathengisa inkomo benenjongo yokuthenga isikuba kodwa intengo yenkomo iphansi kakhulu.
Ukuthi sikwanise ukuqeda udubo lonke lento esikhandane lakho ukufida isikuba sikhona sigcwele ukudla kukhona kodwa akuthengeki ngenxa yentengo yenkomo abasithengela ngayo.
Umnumzana Praise Moyo Patani uthenga inkomo ethengisa.
Ungahamba ekobulawayo laphana kuya khona inkomo izifuyo zabo kuningi imbuzi lenkomo lezi ama-abatos wonke esiyube sibathengiselayo bathenga ngekho cash uthi ubhadele ubhadala only 200 bond. Na imagine umuntu ebuya nerandi ulithethe ngaphi ngoba ngale kuthengiswa ngebond.
Abogatsha lwezokulima bekhangela kakhulu izifuyo sebekhuthaze izakhamizi kulesi sabelo ukuthi zithengise ezinye inkomo ngoba zilakho ukubulawa indlala. Bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose iy'nkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 zilakho ukucuba lo nyaka. Kusenjalo kolunye udaba, bathi ke lana inyoka ephilayo ekliniki esilibe kulandela ukukhishwa kwenyoka kwenye indlu yabongikazi. Umongikazi uQueen Mpofu uthi abaprofetha bathi bakhipha inyoka endlini yakhe balamanga luhlaza tshoko njalo bajonge ukungcolisa igama lakhe.
Manje baphuma la inyoka. Inyoka lana ngayi la ilandelisisa ngenxa lazadinga lamazinyo kwakungeke. Ayengeke ihambuma ngomuntu siyafika laphana. Bathi wena ngohlala endlini cottage 3 ngathi yena. Bathi siwabulala inyoka eziyi-2 ngathi yena. Abe le information yonke ngani. Okubuhlungu ukuthi ibizo lami lingcolile.
Sixhumane lo mprofethi uMehluli Moyo yena otheka isuyo mprofethi weze njalo lesiphiwo sokulisana lobuthakathi.
So lathi le nyoka elisithathu yaphuma khona lapha endlini kanye nalonesi kodwa kulagamela khona ukuthi unesi lo ngeyakhe le nyoka. Lokhu yikho osokumangalisa ukuthi kwesinye isikhathi sesisizwa abantu bethi hey lo mprofethi inyoka wabuya layo kumbe kanjani. Hayi andawo nendawo yokufika izinyoka. Mina umsebenzi wami wokukhipha into ezihlupha abantu lanxa bazithole kuyini ekuhlupha zakhipha lokhu mazisafisa ukuthi iklinika leyo ihlale kahle abasifize zikhiphe bonkontokoloji abakhona abahluphayo.
Ekliniki esilibe yavalwa kumaviki amabili adlulileyo omongi bekhala ngokuthi ababuqothi ubuthongo ngoba bedlwengulwa ngontokoloji siphinde yavulwa njalo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tshale zansi singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mayor wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini.
Ya amagetsi ayahamba now and then of which into le ngibona ngani kuyasiaffecta thina njenge-tourist town. Into eziningi zenzakala online ama-bookings, so kungacishwa amagetsi kuyaaffecta ama-operations ama-tour operators especially ababhukayo nanani. So hayi kuyasiaffecta kakhulu ba njalo thina njenge-municipality kungacishwa amagetsi ama-pumps ethu asayenelisi ukuthi epampa manje. So kusafekta kakhulu.
Manje akula mizamo eliyenzayo na ukukhulumisana lohulumende ukuthi njengedolobho elilethela ilizwe imali ngetourism ali angayavali kakhulu amanzi lamagetsi.
Ya imizamo ikhona ezakalayo. Sizama ukuthi sibayengeze sizwe ukuthi bangasiphathisa njani ngodubo lolo. Njalo lathi siyazama njengeminisipality asoze sikhale nje sihlezi. Sifuna ukudinga nje sibona ngani kungaba ngama short term solutions isaphesiwa indlela zokudinga i long term solutions issue like going green ufaka ama solar powered pumps. I think ngiyafunekisa ukuthi ni sikwanise ukwenelisa ukuthi sinika abantu amanzi lapho abafuna khona ngesikhathi abafuna.
Ye, manje ungathini ngokuphanjaniswa ngakhona oko esikhulume ngakho ukuvalwa kwamanzi lokuchithwa kwamagetsi? Bakhona yini abavela kwamanye amazwe asebeyehluleke ukuthi babuye kumbe abanye abasuke masinya bebalekela khona?
Hayi, lapho bengakezwa. Bengakezwa lokho kufuna abe-tourism beziphendulela direct. Mina ikakhulu ngigxila ku-service delivery, u-local government.
Manje idolobho le-Victoria Falls siyabona ukubana ngelinye elikhulayo nxa sikhangele inani labantu. Lizaqhela lisiya ngapi leli dolobho kwelizayo kumbe nje kwathesi nxa sikhangela ukuthi bakhona ababefuna ukwakha?
Ye, idolobho le-Falls ngingathi khona umhlabathi wethu umbusumlutshwana kakhulu, kodwa inani labantu lokho lisiya lisanda, kodwa wona umhlabathi awuqheli. Ungakhangela ngentshonalanga yedolobho kule national parks, uye ngezansi kwangkhona ngathi south kule i-forest commission, ubusubuya to the north i-boundary i-border lo i-Zambia le-Zimbabwe. So engingathi khona iland yethu imlutshwana kakhulu ukuthi ayisayenelisi ukuthi sikwanise ukuthi sinike wonke umuntu indawo zokuhlala. But kungenani imizamo ikhona ukuthi sikhulumisane lohulumende i-central government si-aplayele ezinye izindawo esibona ngani ziseduze ukwenzela ukuthi siyenelise ukuthi lathi siphungule i-waiting list yethu. So lokho sizakwenza, sizasebenza katalalazi ngisana nehulumende enenye bengasiphathisa.
Lo-ke bekungumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande lilayo.
Siyabonga Chris, singene kwezemidlalo. Lanxa iqembu leZimbabwe linqotshwe ngele-Egypt nge-1-0 emdlalweni we-Africa Cup of Nations izolo, abanye bathi leli qembu lisalalo ithuba lokudlulela phambili. Kodwa okwethusayo ukuthi iqembu le-Uganda lona elizadlala leZimbabwe ngeviki ezayo linqobe ele-DRC nge-2-0 namuhla. Sixoxele umsekeli weqembu leZimbabwe Warriors u-Ernest Goneso.
Uyizitshunile yatsho abantu khona njengolokhuzeni uthiwa mani undoda no-Usala. Usala was reduced just an ordinary lokhuzeni, ordinary player, ngoba initially bemakungabantu abangu-2 but they realized ukuthi khona one guy ebekwanisa ukuthi khona amlokhuzi amumake, and really ikho kutshintshe khona ilokhuzeni i-game plan e-Egypt khona banothi khona Usala was marked out. It forced Egypt ukuthi khona bezame ezinye indlela, but indlela zakhona lathi we equal to the time because we could play the ball around in a competence. Kodwa khona abafana bethu zile zikhwameni phela sihlezi vela sibabhadalisha, but ngendlela abathume ngakhona abashumile sibili lokhana othi Egypt ngendlela ababhadalwa ngayo nemali ekhona ngale. I mean, I was impressed in my personal.
Kodwa singathi iZimbabwe isalethuba yini nxa sikhangela ukubana iUganda yiyo esihlezi esiqongweni namuhla ngemva kokunqoba iDRC ilandelwa iEgypt echaye iZimbabwe izolo?
No, ithuba likhona. If Uganda did it good DRC, what can stop us that? What can I say? The group is still open. You can never get a cabanier, what's corner in Angova, it's long than it's Yara Santi. A Gofana, you need a young cabanier, what's corner Tina, Singanmochoi, it's you once.
Ernest Goneso, Juanele, Lilane.